and at 7:30 p.m. Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, this Tuesday, December the 20th, 2022. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight, we are talking about political violence and incitement ahead of general elections next year. This in light of a video showing alleged ZANU-PF members at a rally chanting, Pamberine Rufuru Chamisa, or forward with the death of Chamisa, the opposition CCC leader. The video has sparked concern on social media platforms and off, with human rights campaigners and the CCC calling for the arrest of those involved for allegedly inciting violence. The CCC also says it is concerned for Mr. Chamisa's safety. The opposition charges the message in the appalling video is clear testament that the ruling ZANU-PF party is planning an orgy of violence on Chamisa and his supporters ahead of the 2023 polls. A few months ago, a ZANU-PF member, Upton Mashayanyika, was caught on camera at a ZANU-PF rally suggesting that Mr. Chamisa must be killed. Police were forced to issue a statement after public outcry saying they were investigating, but they've not offered an update since, and Mr. Mashayanyika is still a free man. On the other hand, opposition CCC official and Zengeza West Member of Parliament, Job Sikala, is still languishing in remand prison at Chikurubi Maximum Prison 6 months after he was arrested and charged with inciting political violence. Many say Sikala's arrest and denial of bail many times is clear indication of selective application of the law by the police, a charge that the police vehemently deny. Lichona njani zulukandaba siyahlangana kuhlelo lwe Live Talk, The Connection. Namhlanje sixoxa ngodaba lokutshotshozela udlakela phambilini kokhetho luka-2023. Lokhu kuza ngemva kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana etshengisa abasekeli bezanu-PF betshaya islogan emhlanganweni webandla labo besithi Pamberine Rufu Rwachamisa, kumbe phambili ngemva kumbe ukufa kukaChamisa, yena ongumkhokheli webandla le-CCC. Amazwi la asolwa kakhulu ngabaningi kanye labo abebandla le-CCC besithi ibandla le-ZANU-PF litshotshozela ukuthi uChamisa abulawe. NgoNtulikazi kulomunye njalo umsekeli we-ZANU-PF u-Upton Mashayanyika okhulume emhlanganweni we-ZANU-PF wathi uChamisa kumele abulawe. Lanxa amapholisa ethembise ukuphenya, uMashayanyika kakabotshwa. Ngakolunye uhlangothi, umeli weZengeza West ePhalamende, uMnumzana Job Sikala, yena uselenyanga eziyisithupha evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngemva kokubotshelwa icala lokutshotshozela udlakela. Abanye bathi abasekeli bezanu-PF laba kumele babotshwe nxa kuyikuthi ngempela amapholisa asebenza ezimele engasekeli ibandla leZANU-PF. Kwaziwa ivatereri ve-Studio 7 na nazi muchirongwa cheve chidiki che Live Talk, The Connection. Tiri kutarisa nyaya yevideo iri mudariro iri kuratidza vatsigiri veZANU-PF vachiita slogan yekuti Pamberi Nerufu Rwachamisa avo vanova mutungamiri webato reTCC. Vasikire vezanu PF ava vakataura izvi pamusangano webato ravo. Mimwezi mishoma yapfuura pane mumwe zvakare musigiri wezanu PF vaApton Mashayanyika avo vakataurawo mashoko ekuti vachamisa vanofanirwa kuurawa. Zvichitevera kugunun'una kwevanhu vakawanda, mapurisa akazivisa kuti ava kuzeya nyaya iyi, asi vamashayanyika havasati vasungwa nanhasi. TCC inoti vamashayanyika nevamwe vari muvhidhiyo itsvai vanofanirwa kusungwa sezvo vachikurudzira mhirizhonga. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende uye vari nhengo yeTCC vaJobsikala vava nemimwedzi mitanhatu vari musungwa mushure mekupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. And to help us dissect this issue, we are now joined by opposition TCC member and former Masvingo councillor Godfrey Kurawone, Ashford Guburiro of ZANU-PF, as well as Mr. John Muchenje of the organization 4H Zimbabwe Foundation. And before starting off with Mr. Kurawone, let me set some ground rules. Gentlemen, welcome. And for us to, you know, speak equally, to get equal speaking time, I'd request for you to answer, to give us your answer within 1 to 1 minute and a half. So that we are all allocated enough time. This is an important topic, and every voice must be heard. Now, coming to you, Mr. Kurawone, you saw the video that's making the rounds of alleged ZANU-PF members saying, "Pamberine Rufura Chamisa." In other words, forward with the death of Mr. Chamisa. You are a TCC member. What do you make of this? Mr. Kurawone?
Yes, that is not new, you know, coming from ZANU-PF. And what pains us as the opposition is that there is a clear selective application of the law. You understand that our Honorable MP Jobsikala is in prison. He has been in prison for 6 months now. He's talking about most of inciting violence. And the same thing happened with that guy of Mashayanyika. Akati City Pasine Chamisa, we are saying Chamisa Ngasi, but he is moving scot free. Police is doing extremely nothing, and we are seeing him every day at Chifamba RC, and nothing has been done by the law enforcers. And now this again happened, and police is keeping mum as if nothing happened. So you see that Mutemo Rokuta Zanzurumura Mbaba Mailani, which we all regret as Zimbabweans. We don't expect that to happen in a free country. We don't expect that to happen in a country with a police force. We expect the police force to act without any political bias. But we are seeing a different thing. We are seeing police as an extension of the ruling party. We are seeing police in being very, very incompetent. They are doing nothing when it comes to issues to do with ZANU-PF. When it comes to issues, my crimes are power with ZANU-PF. They act as if they don't exist, which we regret as citizens. We expect the police to protect us as citizens. We expect police to be very, very independent and impartial. But that's not the case in Zimbabwe. And it's very regrettable.
Thank you. The Vakurawone tiwe kwa muri va Ashford Guburiro ve ZANU-PF. Mr. Guburiro, I'm sure you have seen the video in question of ZANU-PF members saying Pamberine Rufuru Chamisa. Do you condemn that?
Mm-hmm.
Vaguburiro, I can barely hear you, but I'm saying I'm sure you have seen the video in question of members of your party chanting, Pamberi Nerufuru Chamisa, forward with the death of Chamisa. Do you condemn that?
Ameno munga muva a bit here from where you are. I can barely hear you, but nukunza zamuri kutaura. Murotaura ne kuti mtungamiro enyika va Mnangagwa. Vanogara vachishoropodza mhirizhonga. Wongo ichokwadi, but pa video iyi ndiri kuti imimi senhengo yezanu PF. Muri kushora vamwe venyu here. Do you condemn your fellow ZANU-PF members who uttered these remarks?
Apana mosa yekuti pamberi nerufu rwaChamisa. Is that not inciting violence?
No, if someone says, but there is enough that you can do it. If you are going to die for this, I mean, this is really pretty. If I just do an Aramnan God, I may have to do it as the same. So what would you put Sally in the face of the day? After an hour of the day, it's a part of the day.
Okay, thank you there, Mr. Guguriro, and we might have to call you back because our connection yacho iri kusheka sheka. But meanwhile, let's go to Mr. John Muchenje, the Sangano Re 4H Zimbabwe Foundation. Va Muchenje, murukunzwa vaguburiro vari kutaura hanzi hapana mhosva yakataurwa nevatsigiri vezanupf ava kana kuti vamwe vavo sezvo veri nhengo yezanupf. Kwamashoko ekuti pamberi nerufu rwaChamisa, muri kubvumirana navo here?
Ndiri pamberi nerufu zvakanaka.
Edu kunzwai vamuchenje.
Okay, ndinotenda. Chokutanga, ndinoda kumhoresa vacomrade Kurawona varipo nacomrade Archibald Guriro vabva kumapato avo akasiyana varudzwa pamhinya JP. Chokutanga, tikatoita bundo remutemo muZimbabwe. Rinorambidza nyaya dzemhirizhonga munyika yedu yeZimbabwe. Uyezve maslogan oro matauriro ekuti pasina nhingi zvofara kuti nhasi tambatiri kugweri tichitaura nemapatizi akasiyana siyana angari 7 yacho anoinkluda ZANU-PF and CCC ende mayouth anga aripo vanga vachiti shaingezha vakuru vedu tisiyane nemaslogan ekuti pasina nhingi. So slogan yekuti pasina nhindi tichaura sare munhu uye tikurudzira kuti munhu yeye aurawe samaonekese kana tii nekurudzira peace ndakamirira for zimbabwe foundation tinokondema such language yatinoti hate speech takambotaura futi nezimbabwe human rights commission varamba mashoko akadaro so tinotsigirana isusu nezimbabwe human rights commission inova commission yakamisidwa napresident vamunangagwa muzimbabwe tinoramba mashoko eku atinoti mahate speech or ekutaura zvekuti ndaurawo ezikumbiro remutemo uye bhaibheri shoko ramwari rinorambidza vanhu kuti vaurayani.
Thank you, the Siavonga Tinotenda Vamuchenje. And please do stay on the line now. For those just joining us, this is Live Talk, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight, we are talking about political violence and incitement ahead of elections next year. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Siyalamukela mthakazo omuhle sihlobo esithandekayo Zimbabwe omuhle kuhlelo lwe-Live Talk, The Connection, okuluhlelo lwabasakhulayo. Lamhlanje sixoxa ngodaba lodlakela. Kumbe amazwi atshotshozela udlakela ngemva kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana kubo-Twitter, kubo-WhatsApp, kubo-Facebook etshengisa abasekeli bezanu-P F betshaya islogan besemhlanganweni ebandla labo besithi phambili ngemva kaChamisa kumbe Pamberi nerufu lwaChamisa. Namhlanje sixoxa lo mnumzana Godfrey Kurawone owebandla le-Triple C, uAshford Guburiro owebandla leZANU-PF kanye lo mnumzana John Muchenje oweinhlanganiso ye-4H Zimbabwe Foundation okuyinhlanganiso ekhuthaza udlakela njalo ehamba ezigabeni ezitshiyeneyo ixoxisana ikakhulu labasakhulayo ikhulumisana labo ngendaba zokuthula lokutshiyana lodlakela ngendaba zombusazwe. Limzile uAshford Guburiro owebandla leZANU-PF, ngimbuzile ukuthi uyayisola yini uyabasola yini abanye bakhe abeZANU-PF abaphume kuvidiyo le besithi phambili ngokufa kukaChamisa kodwa yena uthi hayi ngeke basole ngoba akulalutho olubi abalwenzayo. Lizwile njalo ubaba uJohn Muchenje owenhlanganiso ye-4H Zimbabwe Foundation othi sikhuluma nje bebesegweru bevela kobulawayo bexoxisana labasakhulayo ngendaba zokuthula njalo bebakhuthaza ukuthi bathiyane lodlakela. Sibuyele kubaba uGodfrey Kurawone owe-Triple C. Bakurawone, ndizokere kwamuri, muri kunzwa vaAshford Guburiro veZANU-P F hanzi handigoni kukondema kana kuti kushora vanhu vari muvhidhiyo iyi vanova vanhu veZANU-P F nekuti hapana chakaipa kana kuti hapana kutyora mutemo kwavakaita. Muri kudini mashoko aya?
Mashoko aGuburiro mashoko anonyadzisa, atingatarisiri kuti vange vachitaura especially kana vachiri kuwirana nesu kuti Zimbabwe inenge yakasununguka, nokuti havagoni kuti uda kutiramira ati pamberi nofa waChamisa ari kuita chinhu chakanaka kana iwo vachida kuzotungamirira nyika yeZimbabwe muri kuzotungamirira nekana maurayo vanhu vese chimwe chinhu choda kuti ndevanhu ve4H I think maamuriita interview nomwe musikana wapanapa we4H ndiyakuudzai pano kuti the success yeprogramu ye4H will be determined by the attitude of ZANU-P F, and this is what we are seeing today. They will never repent. Violence is within their DNA, and therefore 4H mune basa renyu ndeekufanira ZANU-P F 24 hours, because if they don't repent, nothing is going to change in terms of violence in Zimbabwe. Mutaura kuti nyaya yekufa kwaChamisa vakaiva varina kubhakara haina kutanga nhasi, and ZANU-P F, when they say Chamisa must die, they mean it, because gore riya rakamuponda ponda paairport akaramira kuchipatara. Last time vakauda kumuuraya kumashingo. Vakauda kumuuraya kwamutari. If you still remember kumaronjera pachitok tree planting. Pakaitwa akaparadza futi live ammunition in pursuit of Shamisa's death. So this is not new. So at the end they mean it when they say Shamisa must die. Something which every sane in Zimbabwe should condemn. But I'm surprised with this guerrilla. I don't know if can I animal and I would have another choice. Because every sane in Zimbabwe should condemn a death of a moon because of politics. That's so bad.
Siyabonga mnumzana kurawone kubeka ubambile mrukunza po ba kurawone oli lunga le triple C wake waba mukansila wemashwingo uyakhuluma ukuthi hayi bawathatha serious amazwi abasekeli bezanu PF laba ngoba sebeke bazama ukulimaza kumbe ukubulala uChamisa bathi bake bamthaya e airport ngakho walimala kakubi ngakho nxa kuphuma ama video anje abasekeli bezanu PF besithi phambili ngokufa kumbe ngokubulawa kukaChamisa bona njenge triple C njengebandla bawathatha serious lawo mazwi. Ndizokele kwamuri ba muchenje mataura nenyaya yekuti manga muri kugweru you were also in Bulawayo and ndofunga muri kunzwa vakura uone vachita vari kutaura vari kuti he said before pachirongwa chino ichi kuti kubudirira kwezvirongwa zvenyu zvekukurudzira runyararo munyika kuchadependa necommitment yezanu PF murunyararo asi pari zvino vakura uone vari kuti haizi kuonekwa commitment yezanu PF muri kuti chiva muchete
tanga haifani kurekera part 1 mapato eisa rumi Zimbabwe atiku senda nao ese anuwa zani PF CPP DCC DCF vese wani fana kuja commitment toward the United States ma political parties eisa anfana ku reforma pa itiro avu tani ina zirinya rumi de Zimbabwe kie fara kujite kana wana awad ye peace ya kwa kwa frank ikaita mbani na ma political party leaders anuwa amunangagwa vachamisa vambunzora vamadhuku vatenengamo madhamlinda matarira nemama mapata takasangana navatenengamo vesera kura vaikomita kunyaya dzepeace vachitofara kuti inga tinofara kutiaaizi ndovakuva kati chii ekuvatii ndiro vanonyanya kuita mbirishonga muno muzimbabwe munoramba muchitaura muchikurudzira nyaya yepeacebuild inovaya tinoti tinonange iprocess yekuti hatigoni kukatanga nhasi kuti mari dzavo tobuda nhasi but tinoti tiyadze mhirishonga kuti hatii kuniramba tichingofaita munzu yezimbabwe kuti vechikuti ngatiiyei nyaya dzemhirishonga muzimbabwe ngatiregei kushandiswa nevakuru vanouya kwatiri dzingava mari dzatinopiwa dzingava doro regardless of the difference of our political identity. Nyaya dzemhirishonga sometimes hatizi physical. Iri also on cyber social media tinoona a lot of shilling inoitwa kuti nomunhu akaposta opinion yake vanhu vakawanda vanouya vachimutika letinant respect kuti kana vakuraone vari vetpc letini respect you nebatira munosupota kana achipo dziguriro ari wezanupf vadimu respect nebato rake raanosupota kana ngana ari kubato rake raari remdct ledieti vatimu respectei. What we want is tolerance. Let's learn to tolerate each other, regardless of different political affiliations. But we as an organization, we condemn my hate speech. Angawa nukuda ku MPF, angawa nukuda ku TPC, angawa nukuda ku MDC, MTFC. Ita rudzi pato, rekuita condemn whatever vanenge vataura. Pato rimwe nerimwe ngarimire pachokwadi richikurudzira runyararo mukati menyika yedu yeZimbabwe. Nekuti mapresident avo ese takasangana navo. rakapara chirongwa chetika tikita muZimbabwe vakaramba vachitaura kuti tinyamba tikiti drive forage nekutaura nyaya dzepeace so tinokumbira kuti kumayouth leaders ese emapolitical parties mapresident ese takasangana navo vari kupara chirongwa chepeace tiri isusu semayouth leaders ari dzikitei nyaya yepeace building dzati kumapresident madeputies kwenye kumawazi kuti nyika medu nyeyo munyari we2023.
Uyakhuluma lapho ubaba uJohn Mutshenje owe-4H Zimbabwe Foundation uthi hayi kubalulekile ukuthi amabandla wonke ezombusazwe azinikele kuhlelo lokuthula njalo uyatsho ukuthi sebehlanganela bakhokheli bamabandla ezombusazwe bathembisa ukuthi hayi ngempela bayalusekela uhlelo lwabo lokukhuthaza ukuthula elizweni. Ngakho uthi is up to abasakhulayo nabo ikakhulu inkokheli yabasakhulayo kumabandla ezombusazwe ukuthi layo ikhuthazane ikhuthaza abanye abasakhulayo ukuthi hayi sisiya nje kukhetho ngomnyaka ozayo akube lokuthula elizweni. Coming back to you, Mr. Akurawone, one might argue that Mr. Mnangagwa, the president and the ZANU-PF leader, has nothing to do with the issue of inciting violence because he has said time and again that people must shun violence ahead of elections. What say you?
Mkoma Ntungamili. Taneta anopita sikuku watavata ne ZANU PF tina kutanga politics in us 2008 June 27 June election namu gabe lai budapa TV everyday machikurudzira peace taisi taitika on the ground was opposed ne ZANU town. They are very good at deceiving the international community. They are very good at deceiving my externals who are not in Zimbabwe, so that they pretend as if they want peace when actually they want violence. Vamunangagwa, like I said, Mashuri, he copied everything from Vamugabe and he perfected Kudwafure Vamugabe. He is good at indicating right and turning left. That's him. So Vamutaura, Mashoko Vamutaura, serious. What we take serious is what is happening on the ground. Kusika taona shanduko pa ground. Dr. Tibvume kuti ha amunangagwa vakuda peace. Hamundiudzini kuti amunangagwa is failing to control his people on the ground. No, he can control them. But actually he's the one anovatuma, but then oenda kuoita senge arikuda peace. That's their nature, to deceive people. So mashoko anotaura haana kuzara nechokwadi, mashoko akazara nenhema nekunyengera.
Auyala ke lapho uKurawone weTripC uti hayi ukuthi uba uMnangagwa useke wathi abantu mabahlarisane ngokuthula akusho lutho, uthi nguye otshotshozela udlakela. And unfortunately ilunga leZANU-PF Ashford Guguriro akasekho kuhlelo, inombolo yakhe ayisadotshwa. Mr. Mutshenje, coming to you, let's have your last word in 30 seconds.
Okay, thank you very much. My last word is to the youth in Zimbabwe. That Zimbabwe is our nation. Let's desist from violent behavior, physical and also online. Let's learn to appreciate that we differ on political ideologies. At the moment, we tolerate each other because we differ on political ideologies. To campaign during the election, we are going to attend 23 in a peaceful way. My president, everyone is going to be in the United States. So, if you have a security, if you have a security, if you ask for the guru,
I'm sorry we have to leave it there. We are out of time. That brings us to the end of our show. We'd like to thank our guests. That's John Mutshenje of the organization 4H Zimbabwe Foundation. Thanks also to Godfrey Kurawone of the DCCC and Ashford Gugurero of the ruling ZANU-PF. And of course, thanks to you, our listeners and viewers at home. Be sure to tune in again tomorrow. My name is Mtunga Milinkomo. Good night, Zimbabwe.